mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 25 ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete nevashanu 1005. Mukuru mubazi rezvokuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari kushorwa mushure mukutaura kuti vana chiremba vari kukonzera kufa kwevamwe vakuru vakuru muhurumende. Mutungamiri weAmerica anombomisa vanhu vanobva kuSouth Africa kuti vapinde muAmerica kunze kwezvizvarwa zveAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete nevashanu 1005. Vanhu mazana matatu ane gumi nevatatu 313 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matatu ane makumi matanhatu nemumwe 361. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nemakumi matanhatu nevatanhatu 166 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi matatu nevanomwe 137 vakafa nechirwere ichi. Manicaland inoteverwawo neMashonaland West ine vanhu makumi mapfumbamwe 90 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nechimwe ane mazana matatu ane makumi maviri 31,320. Vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezviviri zvine mazana maviri ane makumi mashanu 22,250. Munyori mukuru mubazi rezvokuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari kushorwa zvikuru nevamwe munyika mushure mokunyora padande mutande ravo reTwitter kuti vamwe vakuru vakuru muhurumende vari kufa nechirwere cheCOVID-19 vanogona kunge vari kuitwa kashiramberi nevamwe vana chiremba. VaMangwana havana humbovo hwavapa. Mashoko avaMangwana anotevera kufa kwenhengo dzedare remakurukota ina nevamwe vakuru muhurumende nebato reZANU-PF. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rashora zvikuru vaMangwana asi risingavadome nezita richiti mashoko avo akanangana nekuda kumbunyikidza vana chiremba. Rati izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana mubazi rezveutano. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vaFarai Maguhu.
Mashoko ataurwa navaMangwana mashoko makukutu, mashoko anorema uye akachamadza ruzhinji rwavanhu muZimbabwe, nechikonzero chekuti vanhu vavari kuti vari kuurayiwa nemadoctors havasingori vanhuwo zvavoba, vamakurukota ehurumende. Saka mashoko avo vanofanira kuti vabuditse umboo hwakazara hunoratidza kuti zvinhu zvavari kutaura izvi zviri kuitika. Kana vasingakwanisi kuti vape umboo hwakazara, vaMangwana vanofanira kusungwa nemhosva yekushambadza mashoko ekunyepa uye anokonzera kusagadzikana munyika, uyewo zvekare vanofanira kuti vasiyiswe basa.
Asiwo zve vano kwanisa kuti dande mutande retwitter handiro iro rinomirira zvido zvehurumende kana kuti pamire hurumende ipeji yavo yetwitter vamago.
Iko zvinezvi social media iri kushandiswa nehurumende kunyangwe Ministry of Information, kunyangwe Office ya President, kunyangwe ivo vamangwana vanoshandisa Twitter. Vanoshandisa kana Facebook, but zvikuru sei Twitter kushambadza pfungwa dzehurumende. Uyewo zvekare tirikuvatarisa semutauriri wehurumende, saka hatigone kupatsanura zvavanotaura paTwitter nezvimwe zvavanotaura kana paradio kana patelevision. Chikuru ndechekuti mashoko aya abva kuna vamangwana vari mutauriri wehurumende yeZimbabwe, saka havakwanise kuti vazvipatsanure mashoko avo epaTwitter nemashoko avanotaura pane mamwe mamedium.
Izvi zvirorevei kuna vanachiremba nevakoti vari pamberi pekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi?
Izvi zvinodzikisa mufaro wanachiremba nevakoti nevamwe vese vanoshanda muzvipatara. Chinhu chiri kuzivikanwa nemunhu wese kuti maHealth Workers emuZimbabwe vari kutambira mari iri pasi pasi, iri pasi pemari dziri kupiwa vamwe vavo muregioni yese yeSADC. Saka vanhu ava ndo vatingati mafrontline workers, vari kurwa vachiisa upenyu hwavo panjodzi kuti vabatsire vanhu vari kurwara not only neCovid asi zvakawanda wanda, asi havana zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo.
Nemamiriro akaita zvinhu, munenge muchitarisira zvipi kubva kuhurumende?
Chinhu chatinenge tichitarisira ndechekuti hurumende inoti kwavari, kunyange zvinhu zvakaoma munyika asi tinokutsigirai nebasa ramuri kuita. Asi vakataurirwa mashoko ekunzi muri kutouraya vanhu, zvinoita kuti kufunga kwavo kuwedzere. Uye kuti vamwe vacho, nekuti kana muri kunzi muri kuuraya vanhu uye vanhu vacho vamuri kupomerwa kunzi muri kuuraya vari vakuru vehurumende, zvinoreva kuti security yana chiremba nevakoti inenge isina kugadzikana zvakanaka.
Zvinogona kukonzerawo matambudziko akaita sei kuna vana chiremba nevakoti?
Zvichakonzera kuti vanenge vari kupomerwa mhosva idzodzo vatize munyika. Already tine madoctors mashoma, hatisi kuda kuti vashoma vasara ivavo vachichidzirwe kuti vatize vabude munyika vaende kunoshanda kune dzimwe nyika. Asi tinoda kuti hurumende iumbiridze ukama nevakoti, uye mapoliticians vanofanira kuti varemekedze maprofessionals. Tine board rekuti kana paita misconduct kuHealth inofanira kuti igadziriswe neboard rekuHealth ikoko, noti vamangwana vasina kana chavanoziva nenyaya dzavari kutaura idzi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vafarai maguhu vange vari parunhare kwaMutare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira vashandi mubazi rezvekurima reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association kana kuti ZAPTA rinoti hurumende haisi kubata zvakanaka vanhu vanoshanda mune zvekurima, richiti nengo dzaro dziri kushandiswa dzisina zvekuzvidzivirira kubva kuCovid-19. Munyori weZAPTA Vazi Vaishe Zhou vaudza Studio 7 kuti vashandi vebazi rezvekurima vanoshandira mumaguta akaita seHarare vari kubatsirwa nezvekuzvidzivirira, asi avo vanonzi vashande mazuva ose mumaruwa havasi kupiwa zvekuzvidzivirira kubva kuCovid-19. Vanzowo vanoti hurumende inofanira kukoshesa upenyu hwevashandi vose kusvika kumawadhi omumaruwa. Taedza kubata mukuru anoona nezvavashandi mubazi rezvekurima vaGibson Chijarira tikatadza, uye tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Mukoma Wande, tiri kuita dambudziko rokuti vadhumeni vedu isu havana kana musi wavakazorora kuenda kumabasa. Tikadotarisa muministri medu tine madepartments akaita seagritechs, yakadotaura kuti munhu wese zvake kubva kuzoni kubva kuwadi unofanirwa kunge achitoripota kubasa, hafaniri kuregera. Ndokubva taongorora tikaona kuti Ministry of Health yakati iyo vanhu vanofanirwa kunge vachitestwa maringe nezveCovid-19. Saka vadhumeni vedu isu vose vari kumanyiswa kumabasa mazuva ose oku nokuda kwomutemo wokuti havafanirwi kuregedza kuenda kumabasa, havana kunyatsokuwana zvikwanisiro zvaidiwa zvakaita sezvokupfeka vachidzivirira coronavirus, vachidzivirira COVID-19.
Saka makatora danho ripi apa? Makati
tikati isu hongo tazvivona, asika pane donzvo ranga rakaitwa rokuti vanofanirwa kunge vachitestwa kuti havana here utachiwana hweCovid-19. Vazhinji vevakatestwa ndevari muguta reHarare badzi. Vazhinji vevakatestwa ndevari mumahofisi edu makuru isu muHarare. Ivavo vakadotestwa vakavonekwa chimiro chavo vakazikamwa kuti ava zvavatestwa ava vanokodzera here kunge vachivira kubasa kana kuti havakodzeri. Tikadovona isu madepartments akasiyana-siyana Research and Specialist Services rakatombomisa vanhu kusvika pahead office yaro richiti iro haiwa usina kutestwa ngaambomira kusvika uno. Tikazvifarira tikati vanhu vanovurongwa zvakanaka.
Zvino chaipapa chiva zvo
tozokashamara kuti vurongwa bwacho hongoita sebwanyura hukaperera ikoko kuHarare kuguta guru, ende hakusati hwambovikwa kuti huchasvikavo here kumaruwa. Vanhu vedu vari kungomukira kumabasa havasi kurega.
Saka muri kutii kuhurumende?
Tatichiti isu dai vavagona sehurumende yanga ikaronga zvinhu zvakanaka kudai zvokutesta vanhu, dai yachivuyavo kumaruwa yatesta kubva kuzoni kuward level yachitarisa, nokuti ndiwo mafoot soldiers yedu ari kusangana navarimi mazuva ose. Ivava vasati vaguma kuungana vari kudistributa mafetarozi embeu, havasi kumbomira izvezvizvi pavhiki rinoteverapo vanenge vachidoitavo crop survey vachifamba mumamisha yachisangana nevanhu. Zvingava zvine chokuita nokuti vabatwe necovid-19 kana kuti vapomere varimi vari kufamba mavari.
Sangano renyu rinoda kuti hurumende itore danho ripi apa?
Tatichiti isu hurumende dai yazadza chirongwa chayo yakatarisa kubvavo nokumaruwa isangovasiya chete variko kumaruwa vachiita mabasa vachisangana nevanhu zvimwe vangava vanoutachiwana. Nokuti izvozvizvi tikatarisa kuna namwenesi kune vari kubakwa, hatisi kuziva kuti vadhumeni vedu here. Tine nhamba yatakahwa kuti kune manesi 8 akabakwa pamatb mission hospital, tikahwa kuti kune 13 varwere vakabatwa kumatb mission hospital, tikahwa kuti sukurutenga general hospital yakadovhara imwe nezi district iyoyo. Hatisi kuziva zvino kuti vadhumeni vedu vari sefi here, vari mumavoko akanaka here. Toda kuti hurumende idzike iinde kumawadi iinde kumazone level ivateste izive chimiro chavadhumeni vedu. Hakana yaderozvi tinobva taziva kuti ino rudo nemunhu wose, kwete munhu uri muHarare chete, nokuti munhu uri muHarare chete haatarisi zvokuitika kwezvinhu kumaruwa, nokuti iye unomirira kupuwa information nevariko kumaruwa. Saka basa guru riri kuitwa kumaruwa, mavhiri makuru eministry yedu yeland agriculture water and rural resettlement ari kumaruwa hasi kuHarare.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi mubazi rezvekurima reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazivaise zvou vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Nezuro sondo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasaina mamwe zvemagwaro anovapa masimba semutungamiri wenyika kana kuti executive order yekubatsira mukurwisana neCovid-19. Pane zvimwe zvavakaita vaBiden vambomisa kupinda muAmerica kwevanhu vanobva kuSouth Africa kunze kwezvizvarwa zveAmerica zviri kudzoka kumusha. VaBiden vanoti imwe mhando yeCovid-19 yakaonekwa muSouth Africa iri kupararira zvine mutsindo kunze kweSouth Africa. VaBiden vakatapudzawo kupinda muAmerica kwevanhu vanobva kuEurope nedzimwe nyika dzekuSouth America. mando ye COVID-19 yakawanikwa ku South Africa haisati yaonekwa mu America asi imwe mando ye COVID-19 yakawanikwa ku United Kingdom yakawanikwa mune mamwe matunhu emu America nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti South Africa yakaipisisa uye inotapurirwa nekukurumidza
zvirikuitwa namutungamiriri wenyika vaJoe Biden zvavakaita zvichiutakanaka nekuti dambudziko rimwe ratiri kuona nderekuti uwandu hweutachiona hwecovid hwaakuwanda nemhando dzakasiyana-siyana
mhando idzi dzakamira sei pari zvino
toda kuda kuti vanhu vazive kuti pari zvino tine mhando yekusouth africa yecovid-19 yatingati variant pachirungu iyoyo neimwe yatirikuona iri kubva kubrazil neiri kubritain dziri kunetsa pakuti chekutanga dziri nyore kuparadzira kushanduka kwadzakaita yatinoti mutation pachirungu kwakaita kuti dzive dzinokwanisa kuti zvive nyore kuti vanhu vadzibatire uye kana vanhu vabatira hutachiona ihuhu hunotora nguva yakareba kuti muzoona zvatingati zviratidzo zvekuti munhu uyu akurwara iye nyakurwara anenge abata hutachionahwo paanozonzwa kuzarirwa nekutadza kufema zvakanaka nguva zhinji hutachiona hunenge hwatotekesera mumiviri kwenguva yakareba inogona kukwana mazuva anogona kuita magumi nemana kana mazuva makumi maviri nerimwe chete iri mumiviri zvinoreva kuti pachirungu tingati its not easy to diagnose vanhu vanenge vabatwa neutachiona ihuhu saka muno muamerica tagara tine dambudziko rekuti tiri kumashure pakuita tsvakurudzo yekuona kuti hutachiona hukunyanya kutapurirwa munzvimbo dzipi nokuti takasarira kumashure yatingati pachirungu disease violence saka zvikuizvi zvakaitwa nomutungamiriri wenyika izvi kuitira kuti tideredze uwandu hweutachiona hunobva kune dzimwe nyika husaramba huchitekeshera muno nekuti hukaramba huchipinda zvinoramba zvichiremera America uye tiri kufungidzirwawo tirikuona kuti yatingati ongororo yati yaitwa pari zvino diki zvayo mumalaboratory yatinoti isusu in vitro research yokuona kuti utachiona senge hwekusouth africa ihwohwu hunomboita sei kana munhu aine nhomba dziri kubayiwa vanhu mazuva ano idzi
chii chiri kubuda muongororo iyi Dr. Guni
ongororo iyoyo iri kutiratidza kuti kana munhu akabatwa neutachiona iwohwo hwekusouth africa at least mulaboratory zviri kutiratidza kuti hune simba hune ukasha hwakawandisa zvokuti nhomba dziriko idzi dzinotoda kuti dzisimbirizwe pari zvadziri pari zvino izvi kunyange zvahwo umbo ihwo huchiri hudiki saka zvinhu zvinotyisa kuti tikazoita utachiona hunotadza kudzivirirwa zvakanaka nenhomba dziripo yatingati huri resistant zvingatipinza mudambudziko rakakurisa
mhando yecovid-19 yekusouth africa iyi yamboti yawanikwa here muno muamerica
tine vanhu vatatu vativaonekwa pari zvino muno muamerica kuwest coast uko vakabatwa neutachiona ihwohwo vazhinji vane utachiona hwekunze ndehwekubritain nehwekubrazil hwekusouth africa sezvandataura pari zvino pane vanhu vatatu chete vativawanikwa vainawo saka asi vanhu vese ivavo vanhu vakanga vabva kunze kwenyika saka zviri kutyirwa kuti vanhu vakadaro vakaramba vachipinda tinozoita mhando dzakawandisa dzeutachiona ihwohwo neukasha uye hwatingwarei pakubata vanhu uye hwachenjera chaizvo zvokuti kana hwapinda mumunhu zvinotora nguva kuti machiremba azive kuti munhu yaakatotakura utachiona ndo hwamuri kunzwa kuti vanhu vazhinji vanoti paanozoti ndarwara ndakutadza kufemba anozoti akanonekerwa kuenda kuchipatara paanoenda kuchipatara munongonzwa kuti mushure mashoma kana mazuva maviri kana mana munhu iyeye atofa nekuti hunenge hwagarisa mumunhu zvinogona kupfuura mazuva makumi maviri nerimwe chete iye asingatombozivi kuti akatakura uye pasina chinoratidza kuti ane utachiona ihwo huchin'en'ena zvahwo muviri wese wemunhu saka tinoona zvokuti zviri kuitwa nemutungamiriri wenyika idanho guru chaizvo
dzimwe nyika dziri kuitei nenyaya yemhando dzinotyisa kudai idzi
dzimwe nyikawo dzinofanira kutodaro makaona kuti Britain yakatodaro zvakare yakatodanidzira kuti vanhu vanobva kusouth africa kunzika kuti zviri zvizvarwa zvebritain havachabvumidzwa kupinda mubritain nokuti vari kutyawo zvakare zvimwe chete izvo zvokuti utachiona ihwo ukatanga kutekesera pasi rese tinedika dambudziko rakakurisa chaizvo.
Abo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunare ku Washington DC ne Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Muherald urimende yazivisa kuti vaimbova gurukota rezvokufambiswa kwezvinhu vaJoel Biggie Matiza nevaimbova mukuru weMajeri vaparadzai Zimondi vapiwa chiremekedzo cheugamba. Vaviri ava vakashaya nemusi wechishanu mushure mekurwara neCovid-19. Chronicle rinoti dhamu retope mukosi rakazara rikadira kwekutanga nemusi wemugovera. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Apo baba tanonoka vandi vamwe vese Studio 7 ndokumhorosa hii ndichiti mungene zvakanaka mugore dzvairo hama dzose dzinondiziva ndinokushuvira igore rakanaka ndikilehwa chokuda unoreketawo.
Makadiko paStudio 7 apo ndaida ngotaurawo neyakandidzimba yandakaona kutoze kuna Fort Side Road botuko itwa nemapurisa muZimbabwe mazitala picha yawangari mumfomo yakakwana. Vakaona musikana anga asina kupfeka maski akaisa pachirevhu kudai. Saka musikana uya paakaona akada kuedza kuti apfeke maski vakamumhanyira suo vachidhonza nibhegi yake ichidambuka achiti komunoridaro sei munongotudza zvakanaka. Vachimudhonza zvine simba ichomuruvira pamota yavaya nayo kaopen track yanga isiri mota yemapurisa akariiwe kamota kaprivate kari kaopen track. Vachimurera paipai vakada kubvunza kumudarosekaemusaingondisunga ichedu vakatora foni yake vakaerera mukati memota memafoni hombe dzirizikwa WhatsApp izi. Zvinondifadza angu kuti mapurisa here muZimbabwe muno otiita vamwana kudai so seunge tine imwe nyika isi muZimbabwe medu muno matorama munorarama unge forena munyika make here kana munhu ane mhosva angangu batwa nemhosva kuti kuti angu kuti azvikuma abhuisa kumurova kana kumushungurudza zvavaimuita izvo vachimupwanyira foni yake. Zvakaitika ndakatarisa chaizvo mapurisa musadaro ndaita ngotaurawo kana kune vanotuma mapurisa acho kubasa vacho kuti vakuruka tsanangurirai vamunotuma kubasa kuti endemeita basa kwei zvokuita zvokushungurudza vanhu.
Nyaya yandinayo ndiri kuda kutenda zvangu panhau yandakanzwa ichitaurwa nevamwe vakataura vachizivisa vanhu kuti vaane bato idzva rinonzi Zandi riri kutungamirirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika pamwe chete nekudiaspora. Inyaya yakanaka uye ndine chivimbo chekuti richange iri tarisiro yevana veZimbabwe yekupedzisira kubva kubato irero. Vana veZandi tsvakai chikonzero chakapa kuti muti usina zita uome mashizha. Mutsvake chikonzero chakapa kuti zvidhubu zvaibuda mvura munyika zviome. Musamhanyira kuti muri kuda kubvisa hurumende pachigaro. Hurumende yeZANU PF zvichida yakatoiswapo naMwari pamwe chete nevadzimi venyika. Saka mukada kushandisa unjere dzekuti makaenda kuchikoro kana kuenda kuita sei hameno, nekuti hazvina zvazvinobatsira. Hondo munyika haina kunaka. Zvinhu zvinongoda Mwari, zvinhu zvinongoda varidzi vazvo kuti vazvigadzirise.
Mangwanani, mangwanani vashamarari vose veStudio 7, ndinonzi Queen ndiri paJoburg apa. Vana veZimbabwe, ngatirambei takashinga, kuna chisingapere. Zvinhu zvese zvine magumo. Uyu murume anonzi Basikita, remember, akabva kuZANU PF akaenda kuMDC, haana kana chaanofunga. Saka musiyei akadaro. Chamisa, munhu akadanwa naMwari kunzi atungamirire nyika, ende achatungamirira nyika. Ndouya pana Monzora. Monzora achangotonga panguva ino kusvika taenda kumaelections. Pake pobva patomuperera. Haasi kuzoramba achitonga muna 2023 after my elections. Hakuna anovhotera ZANU PF. tarirai kutambura kwataita tashupika tikugara muno musango izozvitakatadza kuenda kumusha December unoyi nekuda kutambura kuti toita sei tanga tisina mabasa takazotanga mabasa pakati tanga tisina mari dzacho tiri kushanda kunge mhuka pamusaka pevanhu ivava varikoko kuZimbabwe saka ngatingoshingirirai 2023 tose dzvamu kunovhota chamisa kana kanzi kuswera nhasi mavhota ariko kuswera mangwana chamisa chakakanzi achinja zita akakwikwiza akachinja zita azvimuruzise because akakambena kudhara munhu wevanhu uye tinongomuhwinisa akadaro kana akanzi chimuti tinongovhotera pachimuti hatisi kuinga zita rekuti MDC ndozvamunofanira kuziya vanhu tiri kuinga munhu wemunhu munhu ane calling munhu akatumwa kutungamirira nyika munhu achakwanisa kusungunura Zimbabwe tiri kuinga chamisa hatisi kuinga zita rekuti MDC nyangwe namanzoro achida kuritora kuti MDC alliance ngavatore ngavatore zvese let them take asi chamisa rimwe remazuva vese vachagwadama paari mazuta zvenyu
ndoda kunyatsokuti ndokunyatsokutaurwa nenyaya zvinoita hurumende yedu izvikuru panyaya dzelockdown hurumende yedu inoshandira pachinhu chekuti inokopera zvinhu zvekudzanyira vana vezimbabwe dai kuri kuti inoti lockdown yomisa yovhara tozwisisana mari dzimwe nyika dzikazviita se dzinoziva kuti vana vacho vanoda chikafu vanoda chekudya mukati medzimba dzavo izvozvo izvi vanhu vachatosiyana zvekufa nekuda kwecovid vachifa nenzara madzimba saka hatichazitooni advantage yayo yekuti yazviitirei because iri kutobva iri kutoomesera vanhu vanhu vachatorwadziwa nenzara kudaro kwecovid and inofanira kucheka nzvimbo dzainoitira izvozvo nekuti hatingati chigwere hakuna chiriko nekuti chiri kutaurika kuti chiriko asi kune nzvimbo dzisiri proni panyaya dzechirwere chona ichi chinongobata asi ivo vacho vanofanira kutanga vaongorora unyatsokuona kuzwisisa kuti
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +12 2024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika kuna Leonard Embo Musha Rudziyi sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete nevashanu 1005 mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vari kushorwa mushure mokutaura kuti vana chiremba vari kukonzera kufa kwevamwe vakuru vakuru muhurumende mutungamiri weamerica anombomisa vanhu vanobva kusouth africa kuti vapinde muamerica kunze kwezvizvarwa zveamerica zviri kudzoka kumusha tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka